Mumwe wafadzwa nerunyararo rwanga ruripo pakuvhota ndembuya Rudo Musamira pamwe vemuwodi 31 kuShewood mudunhu rechirumhanzu Zimbabwe uko kwavhotera mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri wezanu PF vaEmerson Mnangagwa nemudzimai vavo amai Auxilia Mnangagwa.
Kubva gore radoto renyika tiri kundovhota kusvika nasi. Ah, zvanati zvinenge zvachinja zvakadzidza izvi. Zvakafunda. Ah, zvandinakidzo kuti zvakandojeka kubatwa kwacho kuita tiri kuitwa zvanga zvikubvire kutotikomborera. Izvi takutozokere kubata mbokati kutosha kuti maiwe ngatibve tatorya tichafa ngenzara asi aiwa tabvire kubatwe zvakanaka.
VaLazarus Banda vekuShewood kwakare vanoti kunyanga hazvo vakasika kusvika pachikoro cheShewood Park Primary apo vavhotera. Kuwanda kwevanhu kwaita kuti vanoona kekuzobatsirwa asi vaBanda vanoti kuwanda kwevanga vachikwikwidza hakuna kuvakanganisa sezvo vanga vachiziva vavanga vachida kuvhotera.
Hazvina kuva dambudziko nekuti sizvo tanga tichingotarisa ngochitarisaona kuti vari kuvhotera rapa pechokwadi chasiripo nekuti vanga vakaisa mifananidzo yavo yanga iripo saka pamba sina chachinyanya shupa kuona kana tavhota kudai takuta sorora mangwana. Zvinhuwo zvivewo zvinhu zviri naniwo kana maelekteni edu akabudawo zvakanakawo vafoterwawo voitawo zviri naniwo munyika mawane kugadzikana kwakanaka.
VaManuel Gobo ava vanga vachitungamira sarudzo kana kuti election officer weward 31 kuChirumhanzu Zimbabwe vanoti vafara chose kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasarudza kuzovhotera muwodhi yavo.
Izvizvo zvatifadza zvikuru tingatitavhotera kuzovhotera kwatada asi vatafarira sevana tikasvikwana vakuru kura ikuku mukuru mukuru tinozvifarira zvinoaizvamangoona zvatarisa runyararo zvemunoona mukuripo kufamba muchiyaimangoona.
Mumwe anoti afara nemafambiro aita sarudzo ndaamai Fortunate Chitongo avavhota kekutanga nhasi. Amai Chitongo avanoti vanotarisira shanduko kubva kuvanhu vavasarudza vanoti hazvina kuvatorera nguva kuvhota.
Vakafara nazvo nyangwe zviri zvekutanga bati zvandifata zvachona hazvina ruzha tangovhota muzvakanaka pasina kana kutyisa ka pasina kana chii kungopinda woita zvinhu zvako tona minetsi mashomashoma wotobva wapo.
Vana veZimbabwe vavhota nhasi vachisarudza mutungamiri wenyika, vamiriri vedare reparamende pamwe nemakanzura mutsarudzo dziri kunzi nevakawanda dzanga dzakanyarara. Chasara ndechekuona kuti vakwikwidza ava vachatambira here kana kuti kwete zvichabuda mutsarudzo idzi kutanga usiku hwanhasi. Ndakamirira Studio 7 kukwekwe mudunhu reMidlands, ndini Jonga Kandemiri.